Maashaya nevamu vatambiwe Zimbabwe gumine vanomwe vaifanira kuenda ku Germany kumakundano International Combat Organization World Martial Arts Championships svondo rapera asi vakakundikana nemhaka yekunonoka kuwana magwaro avo ekupinda muGermany mushure mekumboshaikwa kwemari yekufambisa. Maashaya oyo anove mukuru weZimbabwe Ninja iyo yaendesa vatambi kuGermany anoti vakanonoka kuendesa magwaro avo ekufambisa kumakundano aya. Maashaya anoti aifarira kudzivirira mukombe wake uyo akatora kuEngland muna 2023 asi mukombe uyu wakazorwirwa nevamwe iye asipo.
Taito iyoyo sezvo tisina kukwanisa kuno defenda taito yacho inenge yakatorwa nevamwe, asi tinoshuvira kuti mugore rinotevera ramangwana tikabudirira kuenda tichazama nepatinogona napo kuti tidzorere panzvimbo.
Mutambo wekobudo uri mugungano rimwe chete nemitambo yemartial arts yakaita sekarati, taekwondo, wushu, kickboxing, nijitsu, kung fu nejudo, asi iwo uchishandisa zvombo zvakasiyana-siyana. Maashaya uyo ane bhande re5th dan black belt mumutambo weokinawa kobudo anoti vatambi vechidiki vaaifarira kuenda navo vakarasikirwa zvikuru nemukana wavo wekutanga wekuve pamakundano epasi rese aya, asi havasi kuora mwoyo nazvo.
Ya, munoziva kuti kana munhu wakatarisira kuti uri kuda kuita chakati chotadza kuitika.
Mugwaro ravakatenderedza Zimbabwe yaifarira kuendesa kuGermany kwekare vatambi vechidiki vasere pachikwata chevatambi gumi nevasere vaenda kuWorld Championships uku. Mumwe wevatambi vaifanira kunokwikwidza kumakundano aya Vincent Fambira anoti akabatikana zvikuru nekutadza kuzadzisa rwendo urwu.
Tokunzwa kubatikana nekuwadzira zvakanyanya kuti takakundikana kunokwikwidza kumutambo weGermany waikwikwidza nyika dzepasi rose, asi zvakadaro ndinotora mukana iwowo kuzvisimbisa kuti takawana mukana wekuti tiwedzere kugadzirira kuitira mumwe mutambo ingazoya kumberi.
Mutambi wechidiki ane mukombe weMr Zimbabwe Novice wemutambo webodybuilding Spencer Mutona uyo ari kugadzirira kuenda kuZambia kunokwikwidza anoti zvinorwadza kurasikirwa nemukana wakadai wapedza nguva refu uchigadzirira.
Each and every sport in Zimbabwe it demands a lot. Inoda zvinhu zvakawandisa mambacho mamwe masacrifice kuti ukwanise kunge uchiita se uchinoachieva something kwauri kuenda. So kwandiri nini view yangu inini ndorwadziwa zvikuru.
Maashaya uyo akatora mukombe weZimbabwe Sports Person of the Year muna 2018 anoti chinangwa chake ndechekuti kobudo itambwe kumativi mana ese enyika uyezve iite mukurumbira semitambo yakaita senhapfu. Maashaya anoti iye nevatambi vake vave kugadzirira makundano akasiyana-siyana achaitirwa kuColombia, Malta, England nekuWales gore rinoya vachiedza kunzvenga zvakakanganisika rwendo rwavo rwekuenda kuGermany. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reSports and Recreation Commission sezvo mukuru weCommission iyi Muzvare Eleta Nengamasha vasina kupindura mibvunzo yedu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.